My industry, anoda magetsi kuti anidzirike nekuti akwanise kuoperata mafactory aona. Saka magenerator edu taona achitenga akawanda kudarika gore rapfuura nokuda kwekushomeka kwemagetsi. Ndizvo zvaita kuti also performance yedu inge iri nani nekuti gore rapfuura magetsi aiva aripo. But gore rino nekuda kwedrought kukaribha kwanga kuti akwanise kugenerata magetsi anokwana nemamwe aexport kuno anga asivakwanise kuuya. Saka magenerator edu anova epikins engine nemukurumbira chaizvo taona achimuvha zvakanyanya gore rino.
Asika tiri kuonawo kuti nezvimwe zvekurima zvakaita sefodya zvinhu zvinenge zvakati dererei. Gore rinouya pari kutarisirwa kuti pamwe zvinogona kuita zviri nani. Zvinokubatsiraiwo sei?
Business redu ukaritarisa nekuda kwemilli brand nekuda kwefarming. Milli brand ichisevha masmall scale farmers, farming ichisevha mafarmers mahombe, macommercial farmers. Unoona kuti mvura ikanawa macustomers edu anova mafarmers anokwanisawo kutengawo zvekushandisa zvakaita semagejo, zvakaita sematractor. Saka kubudirira kwavanoita mukurima kwavo kuwedzera kuita mvura, kuwedzera kuita gorawo zvakawanda mafarmers achiza kukapasitita their industry.
Tichitarisawo nyaya yekumbovandudzwa kwemari pachinzi nehurumende vanhu ngavashandise maRTGS dollars chete kwete mari dzekuamerica nedzimwe dzanga dzichishandiswa. Izvi mungati zviri kukanganisa here bhizimisi renyu?
Pakataurwa zvekuintrodhuswa kwemari yemuno pakamboitika kuderera. Saka in a way zvakaaffecta bhizimusi. But hatitarisire kuti zvicharamba zviaffecta nekuti obviously kuintrodhuswa kwemari yemuno kunobatsira mabhizinesi akaita sesu anomamfeca kunyanya pakuti zvinhu zvatinotengesa kunze zvinobva zvareruka kune vari kunze.